Vashitaura vari ku State House vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro dzevashandi vayo, avo vari kunyunyuta kuti mari dzavari kutambiriswa dzakafanana nemutero wembwa.
Kuvadzidzisi vashandi mune zveutano pamwe nevashandi vazhinji vehurumende, tichaita zvatinokwanisa kugadzirisa nhunha dzavo pave neshanduko pane zvavari kuchema nezvazvo.
Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo nyika yakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira, upfumi hwenyika huri kuratidza kusimukira, vachiti kusaendaenda kwemagetsi kuri kuita kuti mapazi eupfumi munyika anyatsoshanda zvakanaka, izvo zvavati zviri kuita kuti upfumi hwenyika husimukire uye zvinotengeswa kunze kwenyika zvawedzerawo, zvavati zviri kupa kuti nyika iwanewo mari yekunze yakawanda. Vatiwo zvakare hurumende yavo ichaongorora mashandiro emasangano akazvimirira.
The Private Voluntary Organizations Amendment Bill to revamp the administration of NGOs and PVOs and correct the current anomalies.
Saka nokudaro tichaita kuti pave neprivate voluntary organizations amendment bill kuti tichinje mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira kuitira kuti tigadzirise zviri kunetsa pari zvino.
Mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvataurwa navamunangagwa hazvina musoro sezvo veruzhinji munyika vari kunhonga svosve nemuromo vasina kana mabasa acho. Vatiwo nhengo dzavo dziri mudare reparamende hadzina kuenda kudare reparamende mende uko kwanga kuine nhengo dzezanu PF neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe dzanga dzitevera zvanga zvitaurwa navamunangagwa kuState House vachiti havacherechedze kusarudzwa kwavamunangagwa.
Tinoona maorganisations achibatsira zvikuru kuvagari vakasiyana-siyana nzvimbo dzese dzenyika. Saka tazviziva zvedu kuti basa ravamunangagwa guru nderekutyisidzira nekuvhundutsira. Saka isu hatina nguva yekuteerera zvakadaro, kunyange nemaMPs edu haana nguva yekuteerera zvakadaro, nekuti isu chatinoda kutaura zvinhu zvinounza pfundutso munyika.
Nhengo yezanupf inomirira Makonde muparamende vakaindinesi paradza vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
President nhasi vatiparurira mashoko akakosha zvikuru senyika. Vatiudza mamiriro ekunze nemamiriro akaita munyika nekwatiri kuenda. Saka vataura zvakawanda nezveupfumi hwenyika, nekuti iye zvino hwaakuda kugadzikana. Uremu hwemari yedu hwagadzikana.
Pamashoko avo anga akanangana nekuvhurwa kwechikamu chechitatu cheparamende yechipfumbamwe kana kuti third session of the ninth parliament, vamunangagwa vati mudare reparamende muchaunzwa mabhiri akawanda akanangana nekusimudzirwa kweraramo yevanhu pamwe neutongi hwejekerere. Vakakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzizeye mabhiri achauya aya nekukasika kuti igova mitemo yenyika. Vati dare reparamende rakapasisa mabhiri 10 chete pamakumi matatu nemapfumbamwe akaunzwa kudare iri. Vati vakatarisira kuti paunzwewo mabhiri akanangana nezvevechidiki pamwe nekushanyurwa kwenyika, uye rimwe bhiri rakananganawo nezvekuvandudzwa kwemitambo munyika pamusoro pemamwe mabhiri. Vachipeta mashoko avo, vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rubatane mukushanda zvakasimba kuti upfumi hwenyika husimukire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.